TMZ aka won award, yeah, best African musician production. And Love Me JJ, Nongo Unzao, Chivanu, Chedu Cheku Africa, Munom America, Mu Hollywood, Snora Kutita Kwanisa Wukupinda, Kunyanya Arimzimai, Snora Tvakuti, Vakazika, Nauchingo and Chipo, Chipo Chako, Chinoku Vuri, Ramkana, Kugara, and Maximum, those are Tawana Pana Thames up. Never says, Snora Tvakuti, Kunyanga Tangati Sivanu, Vainyanya Ku Zikan Wakana Kuone Kera, Pama Stage Akadai, Iko Zino, Tavao, Never Miri. Hivi vakawanda vanogona kuwana maawards akadaro vachibva ku Africa.
Tombopinda imo muno mu America vazhinji vari kutaura ivo pamusoro pemuimbi Beyonce akawana record of the year nemanzi wake womusambo wecountry ne album yake inonzi Cowboy Carter. Munoona seizvi?
Ini zvinondifadza zvakaitwa na Beyonce nokuti angari muimba anongozikanwa ne R&B and pop, but iko zvino akabva akayambuka akaenda ku country music. Munoziva here kuti country music musimboti wemusambo uyoyo ibanjo, banjo rakabva kuAfrica nemaslaves rikauya kuno, ndobva zvazongochinjwa zvikata sokuti country music ine blue, white and red, ndevachena cheta, aina vatema varimo. Asi the sister did well. She broke through akaradza kuti anotogona kuimba zvakadaro. Uya anongoradza kuti aiwa musambo uyu wakagara uri muvatema, kunyangwe nokuda kwerusaro rwaganda rwaimbovepo wakangongeta sokuti ndewe varungu chete. Vanhu vatema vanogona. Tinomukorokotedza Beyonce nokuti haana kungoimba chete country music, wakauya nedanho rapamusoro.
Tinoona zvakare kuti munzvimbo iyi manga muri kuitwa magreme aya ndiwo zvakare munzvimbo imwe chete yanga ine moto munguva yapfuura. Muri kuona kunge zvakabatsira here zvekuti kuitwe mabiko akadai?
Zvaitonyaradza. Munoziva kuti kana vanhu vakadumbirwa zvakadai nokurwadziwa nezvakaitika, chiitiko chakaita semagrammys chinosimudzira mweya yevanhu, kunyanya vazhinji vacho vaive ipapo ndivo vamwe vacho vakarasikirwa vazhinji nedzimba.
Tinoona zvakare kuti mumwe muimbi anoimba zvemusambo werap music Kendrick Lamar naiye zvakare akawanikwa achipiwawo maawards akati wandei. Munoona seizvi?
Kendrick anoratidza kuti ane chido nezvaanoita, ane shoko rakasimba. Asi shoko racho kunyangwe rinogona kutsiura vazhinji tese, une vamwe vake vemusambo umomo vari kutaura nezvavo.